Maitawa akandemire inyaya inokosha kuti ikurukurwe. Chandingade kutanga kutaura ndechekuti ticheneswe nzvimbo yeshurugwe, kuti vanhu vari kunzi mashurugwe ava havasiri vanhu vari kubva kushurugwe ba, vanhu vari kubva munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi nechikonzero chekuti pamashure apo pakamboita ainzi Magombiro kwaMarange, vaizviti vanobva kushurugwe, vanhu ivavo vanga vasingatani kana kuuraya munhu. Saka kubva ipapo vanhu vese vanenge vachida kuchichidzira vamwe vanhu nenyaya yemaminerals vanozviti tiri mashurugwe. Dambudziko guru riripo ndere ikonomi. Ndo patiri kuona vanhu ivavo vari kuwanda, mhirizhonga iri kuwanda. But mubvudzo mukuru ndewekuti nekupondwa kuri kuitwa vanhu, kusanganisa nema law enforcement agents, hurumende iripi? Sei vanhu ava vaakuita sekuti vatova mutemo pachezvavo? Ende sekuziva kwedu munyika yeZimbabwe, vanhu vanorova kana kuponda vanhu vasingasungwi inhengo dzebato rinotonga reZANU-PF. Ndosaka vanhu vazhinji vari kuti nyaya iyi iri political, nekuti tinomboita maarmed robbers munyika munomu vanonzi vanetsa kuHarare, havatori 2 months vanenge vasungwa. Panomboita like maprotesta anomboitika muHarare muya, vanhu vanonotsvagwa mudzimba vachisungwa vachikandwa matorongo. Saka chiri kutinetsa ndechekuti vanhu ava vanova a threat ku national security, sei vari kuramba vachimberereka yamwedzi mitanhatu neinoraudzira vachingoita zvavari kuti vachiuraya vanhu? Asi kunyangwe commander in chief vamunangagwa vakanyarara kuti zvii zvinoita kuti vanhu vafunge kuti varimo mazviri.
Tinzwe kuna vachirumanzu, munoti vachirumanzu
vamaguva vatanga nyaya iyi kuiparura zvakanaka. One, chokuti vanhu ava vanozviti mashurugwe havabvi kushurugwe, rinongorizita zvaro. Kuti tienderee mberi zvedu nenhau yedu, vazotaura vachiti zvinoratidza sekuti vanhu ava inhengo dzepolitical party. Handizi kuti political party yavari kureva nezvayo ndeipi. Nobva vazoenderera mberizve vakati ivo mukuru wenyika vamunangagwa vasati vataura nazvo, handizi kuti vanotaura kuti kudini. Ndinotondera kana vateereri vachitondera kuti kwakamboitwa meeting yaivava masmall scale miners kugwero. Nyaya idzidzi dzikabuda pachena. Vamunangagwa president wenyika ino vakati izvozvo it is going to stop, and zveshuwa. Ndosaka muchiona vanhu vakatanga kusungwa zvemhando yapamusoro nanhasi uye uno iye zvino vari kusungwa now. Saka vakasungwa kwaMutoko, vakasungwa muno muHarare munana Chitungwika, vakasungwa kunana Kwekwe, vakasungwa kuMazou. Tingati ndeve nhengo here yepolitical party? Kana vachiziva vamaguhu ngavabudise pachena tigusa kuti kune political party inosapota kuti vanhu vagurwe. Chiripo ndochokuti vanhu vanotoenda pana vanhu vaya vana mablocks avo kana kuti vana maclaims avo kana kuti vanochera, vachisika vachivabvutira, panotori mumwe munhu unotovasiponza. Izvezvi zvatiri kutaura kudai, vakomana iva vari kusungwa vari kuzvitaura izvezvi kuti isusu tiri genga yanhingi, isusu tiri genga yanhingi. Sokuti nyaya dzatiri kutaura iye zvino dziri before Matare.
Vamaguhu,
zvavataura zvimwe zvacho ndinotenderana nazvo, zvimwe zvacho handitenderani nazvo. Tinorangarira kuti kuKwekwe kaDoma, that area, makore apfuurayo paiti pakaputika gold, vanhu veZANU-PF vosvikawo vhoti ndipedu pavakomberedza, vodzinga kunyange vanhu vanga vadiscover gold iroro. Recently pane vhidhiyo yakabuda munhu aitaura weZANU-PF akatopfeka uniform yeZANU achitaura kuti pane mamwe magroups edu atiinawo muno amunoziva mose atisingadi kutaura nemazita avo, vachireva wana El Shababu, vachiti ndevedu vanhu ivavo, ende patinenge takapo ndepedu, they will protect that place. Saka hatidi kurova imbwa takaviga mpini, nekuti dambudziko racho hariperi. Ngatinyatse kubuda pachena kuti dambudziko riri political. President vanofanira kuti vanyatse kuita put his foot down, nekuti kana iyi nyaya iyi isiri national security threat, handizivi kuti chatichati a threat to national security chii.
Vachirumanzi, matimi izvi hazvinene zvematongerwo enyika, sei muri kudaro?
ZANU-PF iye zvino ndoine majority muparamende, ndo vakahwina kutonga nyika ino. Saka tikati Zanu PF nouwandu hwayo yakukonewa kukontrola vanhu vayakapa matemu. For argument sake zvedu tichingofungidzira tingava here namatenzi muZimbabwe muno angapfuura 20,000. Then Zanu PF province by province or district by district nouwandu hwayo nokuhwina kwayakaita maelections kumaruva not mumatowns kwavanokontrola vagotadza kukontrola tomboti sepako apa iwewe soko muno mamurehwa munenu district ringava nemaclaims 20,000 kana less than that and then ZANU-PF yotadza kukontrola izvozvo. Ngatirimbei kuti padistrict poga poga pane mapurisa pane support unit in that district kunotori nekembi yamasoja vagokona kukontrola vanhu 200 or 300 maclaims. Ndo pandoda kubvisa nyaya yezvepolitics.
Vamagu, vamwe vari kuti kana vanhu ivo vachizivikanwa chii chiri kutarisa vana vezimbabwe kungoenda onotaura kumapurisa.
Jonga nyaya iyi yakatekeshera mazita ari kuzivikanwa. Chinoitika nechekuti nyika yedu haina chinonzi rule of law. Mutemo unotarisa kuti munhu uyu ndewe party ipi. Saka dambudziko riripo panyaya yekontrol yekuti ZANU-PF iri kutadza kukontrola vanhu vavo. Toda kuti ndingopapindure ipapo. Kana vakamboshandiswa vanhu ivavo panguva yapfuura kungava kuri kunorobha vanhu vane maminerals avo kungava kuri kukampina vanokwanisa kuchizochizvisunungura vozviitira zvinhu zvavo asi vashandisa zita revakuru vakambovatuma kumashure uko ndo dambudziko ndiyo cancer yauraya nyika yezimbabwe.
Vachiri mhanzi tichipeta chirongwa munotii nezvekutaurwa nevamaguru zvekuti munyika hamuna rule of law.
Ndozvandambotaura pakutanga ndikati vanhu vachipuwa matens kana mablocks vamaguu vangapupurira kuti kwahakuna rule of law. Kumunhu chinzi iwewe inda undoaplya kugovernment wobhadhara mari dzako saka usiri kutemo here unotevedzera. Tochiita fast track munyaya yavari kutaura kuti hanzi kwai nei vanhu vanotumwa. Vanotumwa nezanu-PF here as an organization kuti indai pakati izvozvo zvavanenge vatora zvichiuya kuZANU-PF ndizvo here. Ndopatiripokana kuti aiwa haano manyepo ngatitaure izvazvi.